A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington, D.C. this Thursday, January 5, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Praxedes Jeremiah.
Good evening, Zimbabwe, and I am Chioneso Jani.
And tonight in our Women's Roundtable, we are looking at the demarcation of roles in the family as a woman, as a wife, if you are fortunate enough to be able to hire a maid or a babysitter. What are your views on this issue?
To join our discussion, phone us directly on 001-202-619-2077 and we will call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you women out there, it's on Thursday.
Don't forget to join us as we are live streaming right now on Facebook pages, and you can join us and by first starting by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't so already, so you can join in our conversation.
Pastor Rulo Ruizi and the Mfundisi Forward in Faith Ministries. Ndiri kufara zvikuru kuva nemukana uno wekukurukura pamusoro pe basa kana kuti maroles nechirungu. Amai pamba kana mudzimai pamba takatarisana nenyaya yekuti pamwe anenge ane mubatsiri anenge achimubatsira basa mumba kana kuti musikana. Sevanhu vanonamata kana kuti chero nemakuriro atakaita, kana munhu aroorwa ane mhuri yake, ane zvinotarisirwa kuita mumhuri yake imomo, kunova kuva mubatsiri kumurume wake nekuva mai kuvana. Asi dzimwe nguva nekuda kwekuti basa rinogona kuwanda kana kuti zvokuita zvowanda, pamwe tinopedzisira tazove nemusikana kana nemunhu anotibatsira basa. Inini kufunga kwangu nemaonero angu nemarererwo angu uye pachikristu, mudzimai basa rese zvake nderake, asi kuti unotsvaga mubatsiri anobatsira iwewe kuita zvaunofanirwa kuita. Kureva kuti kana ndichifanirwa kuriritira vana vangu kuona kuti vadya, vabikirwa, wandiri kutsvaga ari kundibatsira kuti ndiite saizvozvo. Saka kana munhu achindibatsira, kureva kuti handichamusiri kuita zvese, kunenge kusisiri kubatsira ikoko, anenge aakutoita. Asi kana munhu achindibatsira, kureva kuti ndini ndine direction yekumuratidza kuti apa tinoda kudai, apa tinoda kudai. Kureva kuti mai kana kuti mudzimai wemunhu anongotarisirwa kubika, anotarisirwa kubikira vana vake, anotarisirwa kubikira murume wake. Paanenge atadza, panenge pakawandawo basa, otrena uye anomubatsira kubika semubikiro waanoita. Kureva kuti musikana webasa is an extension yamai pamba. Uye kuti ane paanofanirwa kugumira kana tasvika panyaya yekuti kuva mudzimai, handingatsvagi munhu kuti andibatsire kuwacha kana kupinda mubedroom mangu kuita zvandinoita mubedroom mangu. Ane paanogumira musikana uya. Saka ndine kutenda kwekuti bedroom is a private room. Ndinofanirwa kutoshingaira kuwana nguva yekugadzira mubedroom mangu, kumutsvaira, kumurongedza. Kana paine zvinoda kuwachwa, kana dzimba dzinosiyana, vamwe varume vanoda kuwachirwa nhumbi dzemukati, vamwe vanozviwachira vega, kana kuri kuti murume wako anoda zvekuwachirwa nhumbi dzemukati, I think iyoyo inyaya inoitwa nemudzimai wemurume uyu, kuitira kuti panofanira kuva nechinhu chinoramba chiri private pamarriage yenyu, chisiri exposed to everyone, chekuti munhu wese anoti ah mabhurugwa baba vane vari kufamba zvavo ini ndakava wachira vane re green ine rakadai ine rakadai ine rakadai saka ndinofunga kuti pakutsvaga kubatsirwa kwedu semadzimai sana mai tinofanira kuisa madimarcations kana kuti muganhu wekuti anondibatsira anogumira apa soko ramwari rinodaro muna Proverbs tikaverenga Proverbs chapter 31 from verse 10 ichitsanangura kuti ndiani angawana mukadzi akanaka rinodaro kuti anotomuka achipa vasikana vake basa rekuita kuda kuti nyaya yevasikana haina kutanga nhasi anomuka achipa mameids ake basa rekuita iwe ita chakati iwe ita chakati asi ndiye anenge achi ari manager ipapo achiongorora kuti chakati chaitwa nemweri chakati chaitwa nemweri saka ini kutenda kwangu kunoti kana ndine musikana webasa Mwari ngaakudzwe anenge andipa munhu anondibatsira saka kana ndichibatsirwa handisi kuregerera munhu basa rese ndinoona kuti chabikwa chabikwa zvakanaka here ndinopinda ndichiona washeni yaitwa pamwe pacho ndichitoitawo nepapapa iye achiitawo neuko ndokuti ndirambe ndiri in charge uye ndiri in control yepamba pangu kumurume wangu ini ndingafara kupa murume wangu chikafu chero dai kuti ndakumbira musikana akachibika ndinoda kupresenta nekuda kuti ndichimupa ndinei ndichimushumira in my love I serve him in love
mina mbona kuti ama mate nxa umame lo mate umate uyabe ngumate okumncedisa but umama yena umele aphathe indima yakhe njengomama njengomama unxele elomkakhe ama undergarments izinto zangaphakathi lezi umele abe nguye yena umama ozibambayo oziwashayo ozikilinayo ozifaka endaweni lapha amele zibe khona nxa iyi-bedroom i-bedroom imele ibe yindawo e-respectwa even ngama-mate iba labantwana bona babekwazi ukuthi nxa bengena kumbe i-bedroom kamama lo baba yindawo e-special yindawo abayi-approacha abayifika beyingena bele-respect so umate kamelanga ukuthi nxa ezathanyela kumbe nxa kuyukuthi ezathanyela umama kabi khona khonapha but yena umama kumele azithanyelele ibhedroom yakhe aziklinele ibhedroom yakhe abambe konke lama ilondri kababa especially ama-undergarments ngase singene ekitchen ngale umate wakwanisa ukuthi abe yincedisa but umama kumele laye ame ekitchen ame khampani esitofini ephekele umngakhe kumbe nxa kuyukuthi umate usephekile umama kumele ahambe khonaphana ayeseve umngakhe ngibona kungani akulunganga ukuthi umama ehlezi phansi maybe duzane lobaba khonapha umate ngozabuya khonaphana eguqela ubaba emseve ukudla umama ehlezi eceleni akumelanga kube njalo ngoba yena ubaba kumele abekwazi abone umfazi wakhe emenzela kaye ezinye izinto laye umfazi kumele athathe i-responsibility ukuthi mina ngiyuma umama lapha kuyanceda futhi ukuthi ukubambisana kwakamate lo mama uhambe kahle ngoba kuyabe kule respect yokuba kwazi ukuthi kulama-boundaries ukuthi hhayi lapha ngizapheka but ubaba i-responsibility kamama lo nxa kuyukuthi uyahamba emsebenzini njengobaba lami ngiyakubona ukuthi kwesinye isikhathi lapha isikhathi afika ngaso ngikhaya evele emsebenzini ukuthi aqalise ukukhipha ischebo konke kuyabe kungasayenzi yikho sisithi khona umate uyancedisa umama so uyakwanisa ukuthi umama abe nguye okwazi ukuthi okay mate namhla sizapheka into engaka pheka into kumbe sifikelela ama-onion lamatamatisi ngabe uyaziqedisa kumbe nxa kuyukuthi umate useqedisile sephekile konke yena umama efika kumele laye abe unguye othatha ukudla siyanika ubaba aseve umkakhe kumele kube that kube at least le part esala ekhona ekamama endlini ewaziwa ukuthi le yindawo kamama ngoba sikubona kunjalo nje kusenza ukuthi kube lama-problems ezindlini khona siza kuzwa sicina sisizinza indaba zokuthi umade ucine sethandana lo baba kumbe into engaka ngoba akuzanga kube le demarcation akuzanga kube lama-boundaries ukuthi yena umama ulokhu engumama kulamanye ama-situations esabonayo ukuthi umama vele ubaba vele ngasabona ukuthi vele yena umama uyenzani lapha ekhaya yehamba emsebenzini njengobaba but lapha ekhaya uyenzani umama khonapha awusela So umama angazwisisa ukuthi khona umate umuntu omncedisayo akuthiye kunjalo kuyekela ukungena kuma bedroom. Ngizakhuluma indaba esiyibona eBhayibhelini eyaqinisiwa kusiba le problem. USera wenamamate akhe antshe lamamate akhe uHegas wayimate kaSera.
KaSera,
yeah. USera awethatha enika umate i-insight yokungenisa kubedroom. Kuthi ngeni yezala umntwana njani
njani. Yenzalela umntwana.
Ehe. Umntandwana ebezalwa nje. Umntandwana obezalwa. Alivali iBhayibheli lithi wa umate lona after that. Lesikhiwa livala lithi she despised Sarah. Wakuna semsolo umama umama ekhaya ngoba yena wayesezibona eyenza into engcono kuyokuzala umntwana okwakwehluleka ukwenza ngumama. Now in this day umeda ngehluleka ukuzala umntwana lo baba whatever, but kulezinto ezagcina yena umeda sezibona ukuthi lapha mina ngingcono kulo mama lo ekhaya.
Yeah, that there was Pastor Adonis Kupe Ayema, and Pastor, and before that, that was Pastor Rodo Ruizi. They're all talking about tonight's program, tonight's topic. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the different roles that a woman has to play as a mother, as a wife, juggling that with being a professional woman. It is not easy juggling both, but somehow it has to be done, especially if you are a professional woman who has to hire someone to assist you with a baby, for instance, as you go back to your job, or as a domestic servant or maid to help you just around the house as a cleaner or to assist you with their cooking, etc. What are the boundaries of a maid vis-a-vis the woman or the lady of the house, the mother, the wife? What are your views on the issue?
Some women would say, after all, I get paid to be an accountant, for instance. So if I hire a maid to do all the chores back home, like washing my husband's undergarments, others argue that this could not preserve privacy in this marriage if a maid is going to be cleaning the bedroom in the absence of the lady of the house. What if the maid cleans while your hubby is there? Won't it create some confusion or temptations or something else? We want to know.
But for those in the diaspora, Chuoniso, the ball game changes because it is not easy to hire a maid. So all the chores have to be divided between the family members, that is the husband and the children. But still, there are some challenges still with the demarcation of roles, even in the diaspora. Because I remember of an incident a few years back where a husband and a wife had a dispute about doing the dishes. And the husband ended up killing the wife, murdering the wife over such a petty issue about dishes. So let's talk about it and hear your views in this program. You can call us on +1 202 619 2077. The number again, +1 202 619 2077. And we'll call you right back. Siyalibulisa kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Uhlelo asiyihluzeni bomama kuluhlelo lwakuqala kulumnyaka omutsha oka 2017. Wothi nhle ntathele lithuba lokuthi mnyaka omuhle omutsha. Lamhlanje kuhlelo lwethu sikhangela umsebenzi kumbe indima okumele idlalwe ngumama lapha ekhaya, unkosikazi walapha ekhaya. Nxa ungulwana obe lenhlanhla yokuthola ukuthe xaxa emalini lapha kumbe esambeni, wenelise ukuqhatsha abangakuncedisayo ngekhaya. Kumele umsebenzi wabakuncedisayo uqalele ngapi, uphelele ngapi? Sibisibili, asiyihluzeni bomama. Yilo uhlelo lwethu lalamhlanje. Kukanti ke abanye bathi umngame angaza ke awatshelwa izembatho zangaphakathi ngulo esimqhatshileyo. Abanye njalo bathi ngimqhatshile, kumele awatshe konke. Asiyihluzeni bomama. Nasunoyo muchirongwa chedu tokugamuchirai madzimai. chirongwa chedu chekutanga mugore ra 2017 apo tiri kukurukura tichitarisa ndima inofanirwa kutorwa nemudzimai wepamushapa kana kuti mai zvikuru sei kune avo vanoti wanei pari nani vanokwanisa kuvana vabatsiri vanokwanisa kunotora mamaids ekurera vana apo mai vanenge vachidzokera kumabasa kungave kubasa rekuti uri accountant ungave uri manager ungave uri murairidzi ungave uri nurse vanovabatsira mabasa akasiyana siyana ekutsvaira mumba kana kuita washing kubika nezvimwewo zvakangodaro daro kana tava navabatsiri mudzimba umu ndepapi chaipo pavanofanirwa kugumira ivo vabatsiri vedu ava vanofanirwa kuwachira baba hanzi dzemukati here vanofanirwa kutsvaira mubedroom mangu here baba varimo izvi hazvizoita here kuti pave nemiedzo mumusha umu tikaregedza mushanda achibata bata pese pese kana hanzu dzababa dzemukati anozovakudza here baba hapazotari here kuti pazove nedisrespect
mm-hmm.
That's what we are talking about achioniso
uh-huh.
What are the demarcations really of the roles of the roles of the maid in this house
mm-hmm.
Yeah.
Very interesting. So you find
what have you observed yourself?
What I've observed, PJ, is that in some places, some women, especially kana vachienda like kunzekwenyika, like to look for my jobs. I know many people like the because of the situation in Zimbabwe, wanoenda ku maybe South Africa, vachitsvaga mabasa. And then waenda kutsvaga mabasa, varungu voti aiwa tipechi, we'll get you a job here, tipe passport. Kana tipe document. And munhu woti zvoita here. But wochengeta document opa basi kuti oi basi chi document. Passport. Now when for the time for her to leave, she can't leave. Because now mother wants her to do extra things. Ashika mumba kuti imbo cleaner. And then some people are waende off. You find that Monsieur Tuesday, Monsieur Saturday, wakunzi garapamba. Apa wa clean. Apa wabika, amai waenda kuchurch, baba wasara nani?
Na maid.
Na maid. So now the question, like you are saying, kuti arukubikira baba ndiani? Unambosia chikafu, arukubikira baba ndiani?
Saka ndima inoperera papi chaivo. Nemiwo vanhu vashandive mudzimba, tinodawo kuti mutinge muchitiridzira runare, muchitipowo pfungwa dzenyu kuti mai vanofanirwa kunge vachigumira papi, imemiwo mabasa ndeapi mabasa amunofunga kuti munofanirwa kunge muchiita mudzimba imomo, vanoshandawo mudzimba, nemadzimai ari mudzimba imomo, tinodawo kuti mutifonere panhamba dzinoti 202-619-2077. Country code 1-202-619-2077 kuti tinge tichikubatai parunare. Sesi lo mlalele okhona lapha ecingweni. Unkosikazi Samukelisi weNdlovu. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga linjani?
Hayi saphila. Kunjani khona ngapha eSouth Africa?
Hayi South Africa kuright. Sithi mnyaka omusha kini lonke.
Ah mnyaka omusha ngempela ubusisiweyo. Yeah, uyaluzwa udaba olusegudwini. Sikhangele indima edlalwa ngumama la. And sikhangele njalo inhlupho ezidibana labo abasebenzela abasebenza ezindlini.
All right. Ngizoqala ngendima ekamama wasendlini. Mina ngaqala ngikhuluma ukuthi mina ngeke ngaba nesikhathi ngisasekhaya eZimbabwe bengivele bengihlala nginabantu akade bengincedisa ugcina abantwana engisebenza umsebenzi wokuphuma ngisiya phandle okuthi bengihamba maybe for 2 weeks ngikho endlini but ebengikwenza bengihlala naye intombazana but nginabanye futhi abefamily ebenginabo it was a bit challenging kodwa bengizama nami ngendlela yonke bengingayenza ngayo especially kundaba zokupheka kundaba zokuwatcha like ukuwatcha vele bengiziyenzela ngedwa mina ikamero lami ibedroom yami angikaze ngaclinelwa ngumuntu oncedisayo endlini ngiyazenzela ngedwa, ngiyachinja ngedwa amashitsi wami, ngiyaziwashela, ngiyaziayinela. Namanje kuyafana even nginabantwana, ngiyakhona ukuwasha ngibanikeze bayeneka, and then ku-ayina ngiyazenzela ngedwa. And then amantombazana abasebenza endlini kuyadiphenda ngabantu.
Mhm.
Kuyadiphenda ngomuntu omsebenzelayo. Omunye mawufika uyafika athi indlu naye ngoku kumele siyenze yonke into ekhona lapha ekhaya. So kusiya ngomuntu. But I remember ngamkhuluma lomunye usisi ngenyilanga. Ngamthi what engitshela ukuthi mina ngiyangena ngiyaklina lasekamereni but angikhululekanga. Ngathi I think umuntu mase uhlale naye umsebenzela. Kuhle uhlale naye phansi ukuthi hayi mama mina ekamereni angiboni ngikhululekile ukuthi ngibenzele umsebenzi. And then sokusiya futhi ngomuntu yena lowo omsebenzelayo. But futhi singakhangela maybe umbala wabantu like ukuthi ngumlungu ngumuntu omnyama.
Yeah. Kulomehluko.
Yes, abantu abangabalungu isikhathi esiningi abantu bayenza nje wonke umsebenzi. Kungafana impahla zangaphansi, impahla zangaphakathi bayawasha aba complain. But mase kufike emuntwini omnyama basuke bakhomplain. So khonapho lami angazi ukuthi kuhamba kanjani ukuthi okay wenzela umuntu ongumlungu uyamwashela uyamenzela yonke into so kusize emuntwini omnyama awukhona ukuthi umenzele. And i-challenge kakhulu futhi ekuphekeni engikusho ukuthi mina ngiyaziphekela, mina ngumuntu oziphekela othanda ukuziphekela noba ngilabantwana ngingabathuma ukuthi ngifakelane isishebo ngenzelani lokhu okay ye and they bayapheka kodwa mina njengomama kumele ngiziphekele. And I think omama nathi kumele sifunde ukuthi ukuwasha siwashela obobaba siba-ayinele ema-bedroom wethu siziyenzele yonke imisebenzi. Mina njengamanje ngiyasebenza from Monday to Friday. I only clean my bedroom on a Saturday. That's when I do the thorough cleaning. Yeah, ngichinja konke bedding yami, ngiyachinja ngiyenza thorough cleaning. Anginaso isikhathi ukuthi ngizothi abantwana hamba ngiyongishanyelela. Abakwazi nje ukuthi bayathanyela ekamereni lami.
Yeah.
So kule and then kube nabo mama futhi like engisho ukuthi mina bengisebenza ngisekhaya ngisebenza ngisiya out for research work. Kuyafana even namanje silabo abanye omama abasebenzayo bephuma besiya out. Mase kusiya endabeni zokupheka. Ukuwasha yes ungasho ukuthi impahla zikhona zingamthatha 2 weeks and then ngizobuya ngenza. I-bedroom ungangeni ungaclean. But when it comes ekuphekeni akusela option.
Yeah.
Uzoyenza yes uzoyenza. But lawe nxa sewukhona la endlini ziphi zinikeza isikhathi. Upheke abantu bakho lomkakho badle ukudla labo bajabulela ukudla kwakho hayi ukuthi noma sisuke out umsebenzi okumele ube ngokasisi ngiyomela yenze yonke into and then uzogcina abe ngumama wendlu
kuba lezilingo kuba lezilingo ngithi kuba lezilingo engxenye yobaba laba lokhu umphosela lokhu ehlangana lo lokhu zene lo maid lo.
Yeah, and then kube labanye siyabona njengalaphe laphe eSouth Africa laphe esikhona. Thina kakhulu abantu esisuka ekhaya, balutshwane abasuka like kwamanye amakhandi abalabantu ababancedisayo. Abanengi abalabantu ababancedisayo yibo abalapha. Siyakubona nje bayenza nje impilo yabo ifana neyabalungu. Bayawashisa nje yonke into. But mina ukubona kwami ayileyo
kubanzima.
Yikho kubanzima and yikho sicina futhi sithathelwane amadoda ezindlini.
Ezindlini.
I think umama yes kumele usebenzise izandla zakho uma ukhona endlini uzame ukuziphekela uzame ukuziwashela ubone ikamero lakho umuntu angangeni khona alibe ngeleni lingukufuka.
Yeah. Hayi bamba khona apha ecingweni kuseselo so sesilomunye umfundisi engike ngakhuluma laye ngaphambilini kohlelo uPastor Rulo Rwezi chiboniso Miss Ndlovu was actually explaining that she was still arguing that a woman's place is got some a woman has got some roles to play.
Yes.
If you are a housewife, if you are a mother, you need to take a responsibility
charge.
Yeah, you need to take charge of your family.
Mm-hmm.
You are the manager of these other people that you've hired to help you out, to assist you.
Yeah.
And I talked to Pastor Rodo Ruizi before the program, and she's on the line now. Welcome to our program, Pastor Ruizi.
Thank you. Thank you so much for having me.
Mm-hmm. So in this this time around, I'll want you to start in English. Just tell us your opinion, your thoughts over the demarcation of roles in the family.
Oh, thank you. Thank you. I think it's a good thing to be a mother and a wife and have a maid, someone that helps you around with work. And especially, you know, these days, women also work. Long back, the setting was the husband would go to work, women would remain behind, you know, and do all the chores at home. But since the shift where women are now working, I think there is no harm in having someone to help you with the work around the home. But my thought is that if you have a maid, as a Christian, according to Proverbs chapter 31, the Bible clearly states that a wise woman or a valuable woman or wakes up and gives her maid something to do or tasks, do this, do this, do this. I believe a maid is an extension of the woman in the home. And because of that, what you're simply doing is getting help for you so that you can manage to do things that you need to do. And there should be a difference. We should know who is the woman of the home and who is assisting the woman of the home.
Mm-hmm. Thank you very much. While we are there, you talked about an extension, and did he? What about, because we're talking about roles here, mawiya zvakanaka mataura neshoko ramwari handiti kuti anoudza musikana webasa kuti ita zvakati zvakati zvakati. But I also feel kuti is there not an element of abuse, you know, pinzwa into play. Unonzwa maid pamwe anonzi ngaamuke pamwe na 4. Pamwe some maids anoshanda more than 8 hours a day. Pamwe anoshanda 20 hours a day. Hana kurara, amuka, achingo cleaner. At the same time, mwana wemumwe munhuka. Ameno. But I wanted to find out from you that do women sometimes take the word of God, like you are saying, and misuse that scripture? And like mwana Sarah mbaibiri kuti vakazotora Hagar, you know, because whether she was a foreigner or whatever and said give us a baby, but I mean she was not part of the family member. Saka, is there some element of abuse muma rolesum, and how can we curb against it?
Yeah.
Pastor.
I think that's a brilliant question. I think when I take someone to assist me, to help me in the home, I need to have an understanding that I'm not taking a slave.
Mm-hmm.
I'm taking someone to help. And somebody that helps you should be somebody that you cherish, should be someone that you trust, because you're trusting them with your family. When you're away, you're trusting them with your children. When you are away, you're trusting them with your household. And so there must not be an element of abuse.
Okay, sorry, Pastor. Please, can we hold you there? You know, my lines are gupinda. We'll come back right to you, Papa Munwamari. PJ, you have somebody.
Yes, Mkoma Gibson. Magadi Ninyo.
Ndofimba Magadi Ninyo.
Aye, wati ripo edu. Murku inzwa iri mudariru.
Yeah, duku inzwa. I know it says Guru Mudimbao.
Yeah.
Because what I'm realizing is, you see, Vaskana Basa, my machine, Vano Vatura like Kivano, like my slave or something. But what happened is, you find that even me, Pakujga, Pane Plate, you know, the Yondia Sisi. kana tikapu inonzi yo ndeyasisisisa wafano kubata zvakati kana kuti kubata zvakati is something that I don't think is good because munhu kana ari mushando wenyu especially domestic worker pamba I think you should take as part of the family. That's number one. Number two, vakadzi vedu vanoenda kumabasa they tend to be lazy futi mumbai miyamaya everything vanenge vangoti musikana ndeasamume nokuti even murume akatombozivi kuti mukadzi wangu anokwanisa kubika chikafu chakaita s everything zvinoitwa nasisi so isamin yekuti I don't know kuti
saka imati zvingagadziriswe sei kurudziro yenyu
kumuudza kuti no mai mwana deno muchidai she don't take it like it's a advice yauri kumuudza zvekutizazvo kuti iwo hauda kufavha musikana uya especially panyaya yemaplace yanambotaura kuti unogona kungo uchitonzi plate indo yasisi kana kuti iri yesimbi muchidyira kana kuti maplate akanaka ukataura izvozvozvo saka iwewe who are you now to tell me about this musikana uyu see at the end of the day wongopedza wakungonyara wongofira musagasi chikiti which is not good.
Pastor Rudo varipo parunhare apa handimufundisi vanodzidzisa madzimai vanoenda kukereke kuti ndima dzenyu dziri papi chaipo toisa mubvunzo mukoma Gibson vari kuti izvo kuti ndimutaurire mudzimai wangu kuti zvauri kuita izvi hazvina kunyatsoti twasuke tingaite sei vachakupindurai panhingirini ipapa apa pachirongwa asi kwamuri moramba makateerera mukoma Gibson zvakanaka imukoma Gibson. Okay, vanenge vatobva parunhare. Pastor Rudo, muchiripoka?
Ndiri pano hongu.
Ehe, uhoyo mubvunzo. Baba vatizvo pamwe mudzimai wangu ndiri kumuona kuti akutova neunyopi. Uye kuti ndimutaurire kuti batawo zvakanaka mwana umwe munhu. Zvinotinetsei pamwe anotobva guma atondishaudha kuti pamwe waakudanana naye medhi. Ikurudziro iyi kana kuti advice yamungape baba vakadai vaita dambudziko rakadaro?
Ini ndinofunga kuti zvinodependa neukama hwavo hwababa ava nemudzimai wavo. Kana vari vanhu vagara vane kutaurirana kwakanaka pasati paane dambudziko iri ndinofunga kuti hazviremi kuti vangotaura kuti shamwari ndiri kufunga kuti mabatiro atinoita mwana uyu ngatidai sekungogadzirisana kwavanoita dzimwe nyaya. Saka ndiri kufunga kuti baba ava pamwe chavangada kuita kuashuwa mudzimai wavo kana kuti pave neukama hwekuashuwa mudzimai wavo kuti it's not a competition, it's not kuti ari kukompita nemusikana uyu asi vari kungotaura from a fatherly figure. Asi ndichidawo kuti kumadzimai kana tichitora musikana webasa kana kuti munhu anotibatsira mumba kana ari mudiki kwatiri tomutora semwana kana ari mukuru kwatiri tomutora samai kana sisi. Izvozvo zvinotibatsira kuti tinoita ukama naye husiri hwekutambudzana kana kuti hwekumushupa hwekuti haadyiri mupureti yakadai haadyi chikafu chakadai. Asi akava mwana munoona kuti anotozova chibatsiro pamberi apo. Inini ndiine pamiri pangu pekutanga ndakatora mwana wandakatora kugara naye ndikagara naye 9.5 years akazobva pamba mwana wedu ane 9.5 years and akabuda nemuchato akapfekera mumba mangu ndini ndakatenga gauni ndini ndakaita zvese mwana iyeye nanhasi kwandiri ihama.
Munotoumba ukama
mangwana uchamunidhawo apo saka hazvirevi kuti munhu auya kokubatsira ave athreti kana kuti mutreate in such a way ngaangotitwa semwana after all chibatsiro kwandiri. Ndokufunga kwangu ikoko.
Ndinovimba mukoma Gibson vange vakateerera kuti zvekare ndingade kuwedzera ipapo kuti kana ari mudzimai wako anova mutendi anova mukristu zvinenge zvakakoshawo kuvafundisikadzi kuti imborayiraiwo mudzimai wangu kuti aita dambudziko rakadai kana kuenda zvekare kumadzitete kuextended family havanga vamadzitete kana kuti mudzimai wasekuru mbuya vanokwanisa kurayira zvekare I think tine machannels akawanda ekuti munge muchibatsirikana kuti kana maita dambudziko rakadaro rekuti patadza kuita communication pakati pako nemudzimai wako pane kuti muzoita dambudziko rekuva into kuti muende muinto temptation muchato wenyu wochizozobva waparara
ichokwadi ichocho
mukoma Gibson ndovimba kuti vanhingirikina vagutsikana nemhinduro yatavapa iyi pane mumwe ari panhurunhare here pana amai vari parunhare vari kusouth africa
yevo
okay
yevo musasekona
yeahalo
Hello.
Kulo munye umlaleli okhona khona lapho icingweni uprojesa wethu usitshela ukuthi ena nakulo munye umlaleli. Wena bamba khona lapho Samukeli.
All right, ngilungile.
Yeah. Silo munye umlaleli okhona.
Hello.
Hello, eh, ibizo mbani? Hello, ndikutaura nani vari ku South Africa vasiri Mindlovu?
Okay ndiye madzimai.
Okay madzimai. Saka muda kungonzi madzimai chete.
Eh.
Aiwa zvakangonaka tokugamuchirai muchirongwa chedu.
Tinotenda makadi henyu negoreja.
Aiwa tinotenda. Aiwa goreja takaripinda kwete ne back door, takapinda ne front door.
Tinotenda.
Tinongotenda nyasha dzavo tenzi.
Tinotenda.
Ehe. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pechirongwa chedu chanhasi.
Indanga ndichingoda kungoti rimwe dzimwe nguva dambudziko riripo kukura pamwe dzidziso inokura uchipa mwana kubva ari mudiki. Noti ukatarisa dzimwe dzenguva kunyanya muvafundisi umomu ndimo mune dambudziko rakanyanya. Kunyanya vanhu vanoshandisa mukatarisa vanhu vanoshanda zvakada sepowerful kushanda kwake. Vanobva vashandisa vanhu kunge kutora zviya zviya kwete kuti semubatsiri asi bva vanobva vatora sokuti kana kuti zviya zvekumusha zvatinoti kuda muboyi kwete kuti mubatsiri wako nokuti unoona kuti munhu unogona kumuka kana ari ane vana uchamuka kuseni agogadzirira vana agogadzirira pakuenda pakaita mavhizita kakuti vanosvika chero dziri nguva vangasvika 5 iye ndionenge achingomira hapana kana kumwe kubatsira kwavanogona panomwe mutauri amboita sokuti havabatsiri vanoita sokuti kushanda varungu kana achishanda unoona achiti unoita zvose asi kumunhu mutema haazogoni kuita zvose ini hangu inini ndinoshanda mumba but ndinoshandira ari murungu kana ndakamboshandira varungu asi musiyano uripo ndokuti murungu chaiye womwe ungashanda zvese asi hembe yemukati kungangova kubata kwokuti unorongedza hakuna chinhu chaunoshanda kumurungu uchishandisa pamaoko kana chiri pamaoko ndoreva kuwacha
munongoisa muwashing machine
nemaoko kushandisa chako kungotora kana kuti uchingeiswa mumachine wongonika chete zvinova muvakadzi vane dambudziko rokuti haagoni chero uchimubatsira kuti unogona kuona dzimwe nguva unogona kuda kutosiya nhumbi yake yemukati kutoda kutoiwa kuti akuwachire uwachirwe nemusikana asi kana nhumbi dzemurume saka nemwenzira murume unogozogona kuona kuti musikana webasa dzimwe nguva uchatotora chinzvimbo chokuvasa somukadzi kudarika mukadzi wake nokuti ende uchaziva kuti chose chinoitwa mumba ingava iri weekend mai vari pavagoni kuti vamboti hanhasi regai vondimboratidza kuti ndiri mai vebasa dzimwe nguva sevanhu kana vachishanda vese ungakutikana kuti nemwe nguva aite apo neapo iri weekend yacho haana zvaanogona zvemusikana unogona kuva iye uchabata zvezvose zvounoziva dzimwe nguva akapakata kunetsera pakupeisira uchazoda musikana yekudarika chii kudarika mai vemba iri dzidziso dzimwe nguva mukukura kuti chero munhu ane vashandi umwe agoni kuti vana vake vagone kubatsira kana kuti mushandi yavachishanda pamwe chete ndoona kuti ndorimwe dambudziko rinenge rinyanya kunge riripo kuti hatigoni kuremekedzana kwakanyanya kuti kana ari mushandi wako kana pamwe anga mudiki vanogona kunge vari sisi kana kuti unovati pamwe ndii tete kuitira kuti pave nokuremekedza nevana vachigona kumuremekedza
chokwadi.
Ndafara nokuti mandiudza kuti munoshandira varungu. Makamboita experience here yekuti makamboshanda nemunoshandira munhu mutema?
Ndinorangarira kuti ndakamboshandira kamwe chete, but wanga ari munhu wechirume, asi mukadzi wake handizi kuti aiva kuvinda ngoenda ndichienda, asi chaindinakidza ndechokuti ndichienda kumba kwake changu ndaiuwa chanhu, handina zuva rimwe chete randakamboona akasiya nhumbi dzake dzemukati pamwe cherokisa muwashing basket. Handina kumboona, asi zvakazomboita kuti rimwe zuva kudai enge iri girlfriend yauya manje nokubva yasiya nhumbi muwashing basket, wakasoka nhumbi dzemapitcot ake nezvounobva isa muwashing basket. Saka indakabva ndasiya manje, nokuti ndakabva ndamumaka, nokuti inini kandichienda pabasa ndobva ndataura zvandinoda nezvandisingadi. Saka mangwana ndakazoona kwanyogwa hameno akati kumurume asiya asina kuwacha, ndobva ndaona murume anyora noti. Saka indakabvawo ndasiyawo futi ndanyora noti. Tazosongana nobva ndamubvunza kuti nhumbi dzomunoti handina kuwacha ndedzipi? Ndikati nhumbi dzavamunhumbi dzinonzi handina kuwacha inhumbi dzemukati, ndinofanira kumuwachira here nhumbi dzake dzomukati? Vakabva manje vazosara vatonetsana, manje vamudza kuti kei waizoti unoti nhumbi hadzina kuwacha, unoda kuti uwachirwe nhumbi natete here nhumbi dzako iwe? Ende yatoriri girlfriend pamusoro pazvo. Saka ipapapo vakadzi hatina chiremerera kuno mumwe munhu womukadzi. Varungu ndinovaremekedza kuti murungu agoni kukubatisa chero nhumbi yake yomukati kuzvoko kungonika chete kana kuti kudi. Mushini ukafa nhasi pasina wiki unototenga umwe, haumuwachiri nhumbi yake yomukati. Ini handisati ndambozviona zvichiita, ndamboenda ndishandira apo neapo varungu. Haumbooni achikuwachisa nhumbi yake yomukati. Ukatona uchitowa chandedzi vana pamwe zingavanhu vake ma3 years kuti machii dzimwe dzokuzoti kungama uchakwete dzinhumbi dzevanhu vakuru. Varungu vanoremekedza kudarika vanhu vatema.
Izwi renyu rekupedzisira, kuridziro iya mungavisiyire madzimai?
Ini kurudziro ripo ndeyekuti vanhu vevakadzi ngatiremekedzei dzimba dzedu, kutiwo kana uri munhu womukadzi uone kuti mubatsiri wako une paanofanira kugumira. Plus kana ukamuremekedza sokuti kana vanga vasisi ndisisi vako, sisi vako haungagoni kuti uchishandirwa nasisi wako unova wachisa nhumbi dzako dzomukati kana kuti nhumbi dzemurume. Ukamutora sokuti chimiro chokuti kana vanga vasisi vako ipapo dzimba dzedu dzinogona kunge dzichimira zvakanaka.
Zvakanaka. Haiwa, tinotenda madzimai. Mwane zuva rakanaka endi happy new year ya 2017. Muramba muchitifonera muchititsigira.
Vaita basa
zvakanaka.
Ndeperera zvangu paredi.
Zvakanaka.
Mr. Chengeta. Mr. Chengeta.
Ndiripo, makadizi.
Tiripo kazwai, makadiko.
Ndiripo hangu, makadiniwo.
Aiwa, tinofara. Tipe mafungiro enyu panyaya iyi.
Zvakanaka. Chekutanga ndoti goredzwa kwamuri mese vakateerera Studio 7 muZimbabwe nenyika yese. Ndakakontributawo pane zviri kutaurwa nevamwe apa. Nyaya iripo ndeyekuti vanhukadzi kana vakaemploya munhukadzi umwe pamba kuti avabatsire basa, vane dambudziko hwane rekuti vanoda kumuomesera nebasa rekuita zvese zvese, vachimuti kuti kudai dzimwe nguva kune kuri kuda kumupinza fiye here kuti abve atoduka nekusingaperi kuti panopamba apa ndiri mushandi wepo. Kusaziva kuti munhu uyu munomusiyira vana venyu muchiinda kubasa, munomusiyira imba pamwe ine mari mukati, munomusiyira zvinhu zvenyu zvese nemakizi enyu muchiinda kubasa, kuti mumutorewo semunhu wamunovimba naye kuti tamusiyira vana vedu vataendera kunoshanda kubasa. Hamuda, hamufungi izvozvo. Pane umwe muteereri ambotaura kuti wakambopindura kuti unokwanisa kuenda kwamufundisi kunotaura kuti handisi kunzwarana namedhemu vangu panyaya yemabatiro avanoita musikana. Ukangoona wangoenda kunoripota kuchechi, watosumudza mhepo kumba. Handizokuripotewa, unobva watotaurwa zvimwe zvunhu nezvimwe zvunhu zvavako wachikanganisa wekumba zviri zvenyu muri tu. Madzimai haanyanye kuda kutsiurwa kana achikanganisira vasikana, nokuti vana vachitofunga kuti waakutomiririra musikana wayo. Pamwe une zvauri kutoita naye zvandisingaoni ini, pamwe vanotenda vasipo vachimbobuda out vanozoda kuti seiwo ada kunyaya kuda kusaidira musikana uyu. Pamwe unogona kuona kuti mwana uyu haasi kuwana zororo, anoda kumbowedzerwawo mari. Ukada kuti awedzerwe mari maiwe watozvisumudzira mhepo. Saka indinoti madzimai, kana mawana musikana wamunosiya pamba penyu wamunenge matrusta kuti ndiye anosara nevana venyu neupfumi hwenyu, imba nezvimwe zvinhu zvese, mubatewo semunhu akakosha, nokuti mamuchengetesa zvinhu zvenyu zvese, upenyu hwenyu hwese, nevana vamaenda kunoshandira kunze kwenyika kana kuti kuchinja dhorobha kuenda kunoshanda kune rimwe dhorobha. Zvese izvozvo muone semunhu wamabatisa zvinhu zvakakosherai muupenyu hwenyu hwese. Saka madzimai ngaazive kuti vasikana vanhu vakakosha, ende uye ngavave nemutsauko pamabasa avo emudzimba. Mana mai ngavashandiri kunyanya mubhedhurumu mavo, kana vari pamba mukicheni mavo, vari ivo musikana gara pasi woona zvokuti uri kutamba nevana, vana vasarovanaro, vana vasatsunyane, ivo voita zvokubika. Vamubikirewo musikana agopota achiziva kuti kana baba mai vasipo, baba vanoda zvakati, vanoda zvakati, vanoda zvakati. Izvozvo ndofunga kuti zvinogona kubatsira pakugarisana kwenyu kwamunenge muchiita mumba nevanhu vanenge vachikushandirayo.
Aiwa, tinotenda mukoma Chengeta.
Aiwa, zvakanaka.
Muva nezuva rakanaka.
Aiwa, nenguva yakanaka muchidzidzisa vanhu upenyu hwakanaka mukuraramisana munyika.
Ndosaka tine chirongwa ichochi.
Aiwa,
zvakanaka ivo.
Aiwa, ndafara chaizvo, ndapindawo, ndafara.
Nkosikazi Samuelis, zvakanaka iba. Nkosikazi Ndlovu, ndoziva kuti ndovimba munotaura zvekare Shona. Hallo.
Yebo, miyakuzwa.
Uyakhuluma lesi Shona njo.
Hayi, kodwa yekela mkhulume isiNdebele.
Okay, nza kutya uke watsho wena wathena nakulo mehluko wokuthi nxa labo ababe besebenzela abamhlophe bayayenza imisebenzi yonke, kodwa ke nxa sebesithi sebesebenzela laba abensundu bathanda ukukhetha imisebenzi eminye abayenzayo. Suke wakubona lokhu kusenzakala?
Ngizile umama umadzimai lapha nekhuluma ngathi ngakubamba kanjalo ngoba ngizile ethi umuntu umlungu yena angeke ambambise ngoba watsha ngomeshini. Kimi, as long as ngibambile impahla yomuntu yangaphansi sokufana nokuthi ngiwashile. Yes,
ngikhulumela
ukuthi abantu abamnyama sineproblem ukuthi ma umuntu engumlungu okwenzise enye into awuliboni iphutha lakhona, ulibona nxa kungumuntu omnyama. And okwamanje abantu abaningi I'm sure balutshwana bangalawo amameshini okuwashisa iy'mpahla zabo. Khona okwakukhulumileyo yikho engike ngakukhuluma ekuqaleni ukuthi abantu abamnyama sineproblem yokuthi masiwashiswa ngumlungu, whether uwasha ngomshina kodwa angithi ubamba ngesandla. Akulalapho ongabamba khona ngogodo or something, usebenzisa isandla ukuthi ubambe leya nto uyifake kumeshini. So already sokusisho ukuthi uwashile, whether ngumeshini owashile, but the fact yokuthi uyibambile ngesandla sakho.
Wafake emshineni, wazoyithatha emshineni, wayigoqa wayifaka
emshinini, wahamba wayoyineka ngaphandle, weza nayo wayigoqa futhi wayifaka empahleni zakhe. So kusho ukuthi vele uyakuwashisa, ukuwashisile sifana nokuthi ukuwashisile impahla yakhe yangaphansi. And then ngifuna some ubaba uSibanda uke wakhuluma ngendaba yezitsha ukuthi endlini uthole ukuthi untombazana kuyathiwa makeup ngekasisi, lo mgano ngokasisi. Bakhona yes abakwenzayo konjalo, and omama ikuthi nje luhlelo olungasilo lokhana ukuthi kuzothiwa wonke umuntu akangena, kuba abantu bonke bayangena balukhulume. Omunye angakhuluma nje ezama ukuthi abe like like uyasekela like engikusho, akasekeli like engikushoyo, but esazi ngenhliziyo ukuthini yinto ayenzayo endlini. Siyakazi ikhona even nokumuntu ephuma esemsebenzini uyachefa emfimeli ishukela ukuthi asale sile. Ukhohle ukuthi lo muntu ochiya umfimeli ishukela usele nabantu abakho endlini, uzokhona ukudla iserelakhe yabantwana, ngoba angithi umfimeli ishukela
Yeah. What is weird, like, Pastor Rudo, Bamba, when I pick him when he says the Mizu Zemisha, Elishum, what is getting Michelle? Yeah. Pastor Rudo, Nyaya Tanga Jita or Abba, Menokan Amjins won't devil.
Dinonswa.
Mainswa, Ganya Tanjita or na main love. You could see Pavaska and Ipabab. Paneri more dambuzigo, she carried a goody. Can I chinga chishandira murungu? Anobata zvese. Ana basa nazvo kuti ningirikene ndezvemukati here kana kuti mubedroom muri kuningirikana. Asi kana akushandira munhu mutema anosarudza mabasa ekuita. Idambudziko rinowanikwawo zvekare kana muchikristu kana kwese kwese. Rinobatwa sei idambudziko rakadaro?
Ini ndinofunga kuti nyaya iyoyo pamwe marererwo nemakuriro atakaita ekuti takakudzwa tichifunga kuti zvichida vechichena vari nani kutidarika. Saka muma aspects akawanda eupenyu ndosaka muchiona kuti munhu anofara kana mwana wake achitaura chirungu, munhu anofara kana aita anything kunotonzi dziri kurarama zvechirungu. Whereas upenyu hwedu neculture yedu nekwatakaberekwa zvakakosha, zvakanaka, zvinongoda kuti tizvigashire kuti this is who we are, tinofara kuvatiri. Saka pfungwa imwe chete inogona kupinda panyaya yebasa iyoyo yekuti umwe munhu anogona kuita zvese zvaanoita kana kuti rese basa raangaita kumurungu kune verudzi rwake ona sashorwa kana kudzikisirwa.
Vasema.
Saka izvo ndongona sekuti zviri mupfungwa mumaonero ekuona kunge vamwe vechichena vari nani kutidarika, asi ndoda kuti munhu. Takatosikwa izvozvi, takadai, takakodzera, takanaka, tinogona kuita zvese zvingaitwe nevarungu nezvingaitwe munhu mutema anogona kuzviita. Hazvisi muganda iri, zviri mumunhu, zviri mumweya wakafemerwa naMwari.
Thank you, Pastor Mbo. Batai makadaro, tine kola.
Tine mutereri aripo parunare. Mukoma Ernest Nyadare, makadini henyu? Mufamba-famba iri runare rwenyu runenge...
Ndinofara kuti ndau... Hello.
Rwanga ruchikata-kata runare rwenyu. Asi takukunzwa iko zvino.
Ndinofara kupindawo muchirongwa ichochi Studio 7. Ndafara zvikuru. Ndinoda kuti ndibatsirewo ndichiti munhukadzi munhu akakosha, anoda kubatsirwa kana pane pese panenge achiitawo basa. Hazvinei kuti uri murume kana kuti zvakamira sese, asi munhukadzi anoda kubatsirwawo sezvo tiri nyama imwe chete, uyezve iye hapano kurwadziriwa nemabasa akawanda kana ari mumba. Ndo chimwe chikamu chanda ndichida kuti nditsinhirewo hangu kuti ndibatsirwewo nazvo. Tinenge tichida kuti kana kuri kubika ndinogona kumubatsirawo rimwe divi iye achiitawo zvimwe. Kana kuri kutiwo panenge painewo musenzi, musenzi anofanira kuva ane paanogumira sezvambotaurwa naPastor Vesh. Kana Pastor ambotaura achiti musenzi haafani kuzobatawo mbatya dzababa dzemukati, ndingofanira kugezwa naamai cheichokwadi. Kozouyawo mubedroom haafani kuti apindewo ndechokwadi chaizvo, mune maanofanira kuti agumire
chokwadi.
Tozouyawo vana mai vanonetseka nokuti upenyu hwavo
This
is marvelous.
PJ.
Yeah.
Okay. This is marvelous. PJ. Wana mai warikuomirwa neupenyu nokuda kukuoma kwakaita upenyu ikonomi yedu. Munoona kuti mese maonekwa vari kushanda vanoziitira mhuri zvakaomarara vachigumisidza pamwe pacho vachirwara vanenge vachingoshanda zvakadaro. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvandandichingotiwo inini semuteereri ndandichidini vana baba tinofanira kunga tichibatsirawo madzimai edu.
Haiwa, tinotenda.
Hello.
Ngativabatsirei madzimai edu, nguva dzedu ndodzadyana. Tuda kuti tinge tichipinza vamwe parunare muchirongwa. Runare rwenyu rwako runenge rwakukatakata asi nenguva dzacho padzave apa. Ngatingooneka naye mukoma Ernest maita basi
zvakanaka.
Yehoye
maita imbasa mutote mutifonerawo.
Zvakanaka
iyi ikoko.
Zvakanaka iyi mukoma
mazita henyu
tatenda. Ngilo munye njalo mlalele lapha usembembeze nako elipani yena ke igama lakhe nguFelistus. Kunjani mama? Hayi siphilile. Kunjani khona ngapho embembezi? Hamba hamba khona apha endlini ngoba yi ucingo lwakho vele kaluzwakali luyakhatha. Dinga indawo lapho ngakhuluma kuhle ingxenye lapho kule signal khona. Yeah, so kungconywana. Usiphathise imizuzu emibili ngoba vele isikhathi sesiphelile.
Yaye ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngingene esikelweni.
Yeah. Siphaka imbono wakho. Umbono wakho. Ngisiphake umbono wakho imizuzu sisele emibili kuphela. Ucingo lwakho yilo loyalayo. Siza kufonela njalo ngeviki ezayo. Okay. Pasara maminutes maviri chete. Regaiti pe kuna mfundisi Pastor Pastor Rudo kuti vangotipa mashoko ekugumisira 1 minute and then tozopaona Mai Ndlovu 1 minute tobva tavhara chirongo. Pastor Rudo, kuridziro yamungaite nandichida chaizvo kuti tinge tichitaura nezvekuti marose nedemarcation kuno ku diaspora but nguva dzedu ndodzadyana pamwe chichazova chirongwa cherimwewo zuva. Asi pari zvino ikurudziro yenyu kana kuti advise yamungatipa musati maenda rekupedzisira show.
Ndinotenda kurudziro yangu yandingapa ndiyoyo yekuti vana mai torangarira kuti kana tatsvaga vasikana vanotibatsira vari kuuya kotibatsira havasi kuuya kuzoita take over musha. Ndinoramba ndiri in charge vane pavanogumira. Ndinokurudzira kuti bedroom ngarive private. Unoda kusara uine chimwe chinhu chinoratidza kuti ndiwe mai vepamba chaunoziva wega chaunoona wega. Saka ndo zvandinokurudzira izvozvo uye ndichikurudzira kuti sekutaura kwamama mboita nyaya yekudiaspora. Kudiaspora hakuna vasikana hakuna vanobatsira hongu. Tinoziva kuti vana baba ndivana baba vanofanirwa kuremekedzwa. Vachiremekedzwa kudaro hapana chakaipa sababa kubatsirawo umwe wako mese mapinda muchibva kubasa iwe wobatawo neapo wobatawo neapo zvisiri zvekunyorerana rosa aiwa kuti iwe ita icho iwe ita icho asi out of your love out of your appreciation.
Tatenda Pastor Rudo. Nguva dzedu ndodza kuramba manje kuti tienderere mberi hazvisi zvakanaka.
Thank you.
Aiwa tukumira panapa muchirongwa chedu chanhasi ndiPraxedes Jeremiah nachionisi.
Chioniso Jani.